manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvitatwendi 2019 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nyaya iri yataza kunzwikwa nhasi inoda kwekuti rekodhi rekumagistrates court harisati ragadzirwa. Takapiwa maindications ekuti riri kukwanisa kugadzirwa nhasi. Toropiwa isusu yeropiwa vachochesi. Vachochesi vozopa mhinduro yavo kuapplication yedu neapiwo musi weTuesday next week.
Mudzimai wemutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, Mary Mbaiwa, votambira zororo rekisimusi vari mujeri zvitevera kukundikana kwekunzwikwa kwechikumbiro chavo chekuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso.
Saka tasangana nhasi kuBulawayo as leadership MPC with the representation from all over the diaspora and also Zimbabwe. Tinenge tichishanda nevamwe maZimbabweans mastakeholders vamwe tichishanda pamwe chete kuti ngati vake Zimbabwe pamwe chete. Tichashanda futi nenyaya yehurukuro inonzi National All Inclusive Dialogue tichishanda nemamwe maZimbabweans kuti vake enyu Zimbabwe.
MDC inopeta musangano wayo weNational Council muBulawayo ichitsidza kuti haisi kuda zvehurumende yemubatanidzwa.
Kubvira kuti sise hurumende totara kuti ichi chinhu mutengo ngauderere usvike pakati kuti vanhu vakwanise kudini kutenga. Price yacho yepamusoro iyi inozozadziswa nehurumende sezvatakaita pachingwa.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voyambira vemabhizinesi kuti vaderedze mutengo wehupfu apo vanga vachiparura biriji rechitima kuNorton. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mudzimai wemutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, muzvare Mary Mbaiwa, vachatamba kisimusi vari mujeri zvitevera kutadza kunzwikwa kwechikumbiro chavo mudare repamusoro chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Musungwa ari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wake pamwe nekuburitsa mari kunze kwenyika zvisiri pamutemo. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Kunzwikwa kwechikumbiro ichi kwatadza kuenderera mberi mudare repamusoro sezvo gweta rehurumende vaLovett Masuku vaudza dare kuti havasati vawana zvinyorwa zvinoratidza mafambisirwo akaitwa nyaya iyi mudare raMajor Street kana kuti Record of Proceedings. VaMasuku vati vakasungwa mbira dzakondo nekusavaipo kwemagwaro aya sezvo magwaro aya ariwo anofanira kupenengurwa nedare repamusoro. Izvi zvatsinirwa negweta raMuzvare Mbaiwa vataona nyamakura.
Nyaya iri yataza kunzwikwa nhasi inoda kwekuti rekodhi rekumagistrates court harisati ragadzirwa. Takapiwa maindications ekuti riri kukwanisa kugadzirwa nhasi. Toropiwa isusu yeropiwa vachochesi. Vachochesi vozopa mhinduro yavo kuapplication yedu neapiwo musi weTuesday next week. Dare then rinozokwanisa kutinzwa musi wechishanu muvhiki inotevera.
Mutongi wedare repamusoro vawebsite Namora vati chikumbiro ichi chizonzwikwa mudare musi wa27 zvita kuitira kuti vekudare raMajor Street vapiwe mukana wekugadzira magwaro aya. Izvi zvinoreva kuti muzvare Mbaiwa vachatamba zororo rekisimusi vari mujeri rechikurubhi rinochengeterwa vanhukadzi. VaNyamakura vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana nekurwara kunonzi kuri kuita muzvare Mbaiwa vari muusungwa.
Kana dare rekakonsida izvozvo munhu anofanira kuenda kumba nekuti kuiswa mudare kuiswa mutorongo kunogona kukonzera zvekare kuti munhu agara ane utano hwake huri husina kumira zvakanaka kunogona kuita zvakanyanya nekuda kwekuti akavharirwa. Especially over nyaya yekuti tiri kuti haana kapasiti yekutiza anorwara ana pano kuna kuenda ngatungere zvakarukuma.
Magweta Mzvare Mbaiwa akaudza dare ra Magistrate nemuvhuro kuti musungu akakanganisika hutano hwake pakaputitswa bhambu kuwhite city stadium kubulawayo pamusangano wakaitwa nemutungamiriri wenyika vaemarson Mnangagwa nevatsigiri vavo pamberi pesarudzo dzegore rapera. Muzvare Mbaiwa avo vari kupomerwa mhosva yekuda kuuraya murume wavo paaiva muchipatara kusouth africa muna chikumi vanonzi vakabvisa zvaishandiswa nanachiremba muchipatara chenetcare hospital kusouth africa avo vaiedza kuraramisa vachiwenga avo vanonzi vairwara zvakaipisisa. Muzvare Mbaiwa vari kupomerwa zvakare mhosva yekuburitsa munyika zviri pamutemo mari inodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe zvemadhora ekuamerica. Asi Muzvare Mbaiwa vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi mumagwaro ekupikisa nyaya dzavari kupomerwa. Muzvare Mbaiwa vanoti kana chiri chokwadi kuti vaida kuuraya murume wavo sei mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vakavapa mari inoita zviuru makumi matatu zvemadhora kuAmerica kuitira kuti vaende kuChina kunoona murume wavo. Muzvare Mbaiwa vanoti vaMnangagwa vakavapa mari iyi mushure mekunge vaudzwa navachiwenga kuti vaite izvi. Vachiwenga vakazokonzeresa kusungwa kwemudzimai wavo pavakadzoka munyika uye vakatokwira kudare repamusoro vachida kuti vagovaniswe pfuma yavo nemudzimai wavo. Zvichakadai dare raMagistrate rakati Muzvare Mbaiwa vadzoke kudare musi wa30 zvita pakatarisirwa kuenderera mberi kwenyaya dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Batore MDC nasi rapeta musangano waro we National Council muBulawayo richitsidza kuti harisi kuda zvehurumende mbatanidzwa kunyangwe rakazvipira haro kuita nhaurirano dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Vachitaura nebepa Nhaure Herald, mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakati nhaurirano dzose dzinofanira kuitwa pasi pegungano rePollard rine mutungamiri wenyika gore rapera. Asi veMDC vanoti zvePollard kutungana kwembudzi. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaThabo Mbeki vari kutarisirwa kuyananisa vezvematongerwo enyika muZimbabwe kutanga gore rinouya. Kuti tinzwe zvizere nezvemusangano weMDC wanhasi uyu, tabata mutauriri webato iri vaFortune Daniel Lokele.
Sangano reNational Council ndo sort of platform rombe kufura zese kana kusina Congress. Saka tasangana nhasi kuBulawayo as leadership MTC with the representation from all over the diaspora and also Zimbabwe. Tinenge tichishanda nevamwe maZimbabweans mastakeholders vamwe tichishanda pamwe chete kuti ngati vake Zimbabwe pamwe chete. Tichashanda futi nenyaya yehurukuro inonzi National All Inclusive Dialogue. Shana nemame maZimbabwe nchivake enyo Zimbabwe.
Izi zvinoreva kuti bato renyu rinenge richibatana here nevari muPollarda?
Sangano reMDC haripofa ratatenda even one meeting yePollard. Pollard kutamba nevanhu ndo inonzi nhambetambeyo. Saka isusu hatitevedzeri zvinhu zvana Pollard. Toda inonzi National All Inclusive Dialogue.
Vachamisa vataurawo here nezvavakataura navambeki kusangano renyu?
Hongu. Advocate Nelson Chamisa, President, vataura kuti seMDC ticharamba mtichitaura nenyaya inonzi National All Inclusive Dialogue. Ticharamba mtaura na wa President Mbeki nevamwe vakadaro. But zvatinoda kukoshesesa seMDC ndezvo kuti hatidi nyaya inonzi Government of National Unity, bodo hatidi zvachose. Toda inonzi Transitional Mechanisms, zvichireva kuti hatingotenderere vanhu vemapato epolitics chete, toda vanhu vese veZimbabwe kuti vashande pamwe chete for 2 to 3 years tichigadzira muchirungu zvinonzi comprehensive reforms kuitira kuti kuite free and fair election muZimbabwe. Saka ndonyaya yakamirirwa nevanhu veMDC.
Saka nhasi misangano yenyu haina kukanganiswa nemapurisa?
Hatina kudombona even one mupurisa tafara zvachose. Ndozvaanofanira kuita mazuva ese, haikona zvakaita nezura izvi.
Tiri kunzwa kuti pane zvimwe zvirongwa zvamuri kuita manheru ano, ndezvipi izvi?
Izvozvi mutungamiri vababa Advocate Nathan Chamisa vari kutobatsira maelderly members of community kuti vavape maChristmas hampers.
Mutauriri webato reMDC vaFortune Daniel Molokele vachitaura vari parunare muBulawayo. Hurumende inoti mari yechikoro chete kana kuti tuition fees ndiyo isingabvumidzwe kukwira nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana uye vabereki vanoendesa vana vavo kuzvikoro zveboarding vanofanira kubhadhara chikafu chekuti vana vavo vawane zvekudya vachiguta. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Vachitsanangura pamusoro pemari yechikoro iyo yakatsviriridza muNational Assembly nezuro, munyori webazi redzidzo yepasi Amai Tumisani Tavela vati muzvikoro zvehurumende chete ndimo musingabvumidzwe kuti mari ikwire nezvikamu zvinodarika makumi maviri kubva muzana. Vati vaye vanoendesa vana kuzvikoro zvemaboarding vanofanira kubhadhara mari inoita kuti vana vavo vawane chikafu chinokwana.
Vanoendesa vana kuboarding school toda kukuyambirai kuti anoendesa mwana kuboarding school anenge asarudza kuti ndinaro simba rekubhadharira mwana wangu kuti aende kunodya. Zvatiri kutaura kuti vana vasaendeswa kumusha ndezve tuition fees. Ndiyo inonzi na government mwana wose anofanira kudzidza, saka iyoyo ndeye kudzidza, asiwo yekudya mubereki umwe neumwe anenge achiziva kuti achabhadhara yeboarding fees. Ndosaka uchisarudza kuti wangu ngaaende kuboarding asaende pachikoro chiri padhuze.
Amai Tavela vatiwo hurumende haitari mafees muzvikoro zvakazvimirira, nekudaro vabereki vanoendesa vana vavo ikoko vanobhadhara mari dzekuzvikoro izvi sekusarudza pavanenge vazviita.
Maprivate schools zvakafana navo kuti kusarudza, nekuti masukuru akasiyana. Maprivate schools kazhinji they are what we anonzi for profit. Vari kuita mari nebhizinesi ravo rekuva nechikoro. Saka mubereki unenge wasarudza kuti aiwa ichi chagovernment handisi kuchida, chakanzura handisi kuchida, chemishini handisi kuchida, ndoda chii cheprivate. Apo munotaurirana mukawirirana pacontract yamunopinda kuti munawo simba racho, munayo mari yacho yekuti mwana aende iko.
Amai Tavela vayambirawo vakuru vezvikoro kuti vasanyime vadzidzi zvinenge zvabuda mubvunzo nekuda kwekuti vanenge vasina kubhadhara mari yechikoro, vachiti izvi zviri kunze kwemutemo. Dare repamusoro rakatopawo mutongo wekuti zviri kunze kwemutemo kuti vakuru vezvikoro vanyime vadzidzi zvinenge zvabuda mubvunzo nenyaya yekuti havana kubhadhara mari yechikoro. Zvikoro zvizhinji zvikuru sei zvemaboarding zvakakwidza mari dzechikoro zvakanyanya, zvekuti zvizhinji zvacho zvave kubhadharisa zviru zvisere zvemadhora kana kudarika pakotoro kutanga munandira. Zvichakadai, pane mashoko asina kutsinirwa yekuti bazi redzidzo yepamusoro rakatopa zvikoro zvepamusoro mvumo yekukwidza mari yechikoro zvichienderana nekushaya simba kurikita mari yemuno. Gwaro raonekwa neStudio 7 kubva pane chimwe chezvikoro izvi rinoratidza kuti zvidzidzo zvizhinji muzvikoro izvi zvinenge zvave kuda mari inodarika zviru 10 nezvishanu pakotoro yega yega. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kugurukota rezvidzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira sezvo vange vasiri kudaira mbozhanhare yavo. Vakambotungamira sangano revadzidzi vemuzvikoro zvepamusoro zvakare vari mutauri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vasvora kukwidzwa kwemari yechikoro vachiti vazhinji vachatadza kudzidza munyika.
Saka izvozvo tinoona zvisirei zama mibvunzo yakanyanyisa panyaya yeaccess to tertiary education, kuti are they willing here kuti vanhu vange vachidzidza kana kuti vakuda kuti nyaya yefundo isare ya nyaya yevashoma vari elite vanokwanisa dzinova hama dzavo dzavanenge vachiendesa kuma universities kuSouth Africa vachishandisa the presidential scholarship nezvimwe zvakadaro.
Vachisangano ravo richagara pasi neZimbabwe National Students Union kuitira kuti vaone kuti vogadzirisa nyaya iyi sei. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavima vanoti hurumende ichienderera mberi nehurukuro nevashandi vayo panyaya yemuhoro gore rinouya, uye ine zviri mugapu zvairi kufunga kuti zvinogona kufadza vashandi ava. Asi rimwe sangano revarairidzi rezimta rinoti kudhura kuri kuita zvinhu nekuwedzerwa kwemari dzevana vechikoro zvinobva kuti kumira nhaurirano kwezuva rimwe chete chairo kuomesere vashandi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaMavima.
Vakaita meeting vhiki rapfuura muferi pakati Apex Council nemarepresentatives egovernment. wakabawa vumirana kuti wachazo sangana zvakare mna January. Saka maviri ese ari kunzwisisa kuti hapachina chichaitika gore rino, asi gore rinouya richitanga 2020 vanofanira kuti vagare pasi. Marepresentatives egovernment panenge pane marepresentatives anenge achibva maministri akasiyana siyana, vekufinance vanenge varipo, vekupublic service commission vanenge varipo vakamirira public service commission, neapic council yevashandi vachasangana zvakare. And tinovimba kuti hurukuro idzodzo dzichaburitsa chibvumirano chinoita kuti pasamboite nguva yekuti panoita disruption yemaservices anoprovidwa nehurumende. Chandinokurudzira ini saminista webazi iroro ndechekuti maZimbabweans ngatitaurirei, let's find each other on the negotiation table. Tisaite kukurumidza kutsamwa tobva tati paita deadlock. Tofanira kuti tiite find each other, tiwane masolutions anoita kuti nyika yedu inderere mberi. Ndofunga ndozvichaitika muna January, hapazoiti madisruption. Ndo maonero andiri kuita.
Saka panopera nhaurirano idzi vanofanira kuzoya kwamuri imi makurukota, imi namuzvinafundo Ncube, kuti moziva kuti mungawedzera zvakadii.
Pavanoenda vefinance vanenge vanotori nemicha yavakabata, vanenge vane envelope yavakabata, vachitotaura vachiziva kuti minista wavo anokwanisa kuita zvakati nezvakati. Saka nhaurirano dzinozoita center around that. Kana vakonana ipapo ndopavanodzoka kwatiri.
Gurukota rinoona nezvevashandi muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Tabatawo mutungamiri weZimta vaRichard Gundani kuti tinzwewo divi ravo.
Mufunge kanyaya yokutaurirana nezvemari inyaya isingafaniri kumbomira zvachose, nenyaya yokuti patiri iko zvino izvi pakaoma kwete zvokutamba. Patiri izvozvi izvi panoda kuti izvozvi takatogara dare racho tichitotaurirana kuti toita sei kuti mari yavashandi vakwanise kuwana imwe mari mangwana chaiye chaiye. Nekuti patiri apa ndipo kuti tiri just a few days before Christmas. Saka kuti titi varairidzi vanomira votadza chaiko chero kuti vasangane mhuri dzavo kuti vaite Christmas, chinhu chakaoma. Kuti titi isu vana vevarairidzi vanotanga kuenda, vanotadza kuenda kuzvikoro nenyaya yokuti ndiyo nguva yokuti vanoenda kumafomu 1 vaende kumafomu 1. Ndiyo nguva yokuti vanoenda ivo kumagrade 1 voenda kumai? Voenda kumagrade 1. Ndiyo nguva yokuti mafees anofanira kunge akabhadharwa maschool fees nokukwira kwaakaita makangowanzwa nembiri yacho. Nguva yacho ndiyo ino yatakatarisana nayo. Nguva yacho ndiyo yatopera mazuva nenyaya yokuti vakawanda nzvimbo dzimwe vanenge dzakatozara kare, asi vana vevarairidzi nevamwe vashandi vehurumende vanenge vasati vakwanisa kuenda nenyaya yokuti havana mari. Saka urongwa hwedu hwokutaurirana hakufaniri kunge huchimisiwa.
Saka poitwa sei ipapo vaGundani vanhu vatarisana nezororo reKrisimusi?
Kana iri nyaya yeholiday, tose isusu nemakurukota edu atinoshanda nawo ehurumende tinoshanda zvakanaka chaizvo. Tarichipangwa kuti titomboisa zveholiday parutivi, titombogara pasi tione kuti toita sei kuitira kuti varairidzi vawane chauviri. Hatidi kuzosvika muna January tosvika nguva yekuvhura chikoro. Varairidzi vakawanda vachatadza kudzokera kuchikoro ikoko, nokuti mukandiudza inini kuti murairidzi sakugoko iko kuganda varoyi anoenda sei.
Mutungamiri weZimta vaRichard Gundani vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vayambira vemabhizimisi kuti vaderedze mutengo wehupfu uye kuti vanhu vagamuchire mari yemacoin iyo vari kuramba kutambira. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura munotona apo vanga vachivhura bridge rinofamba nechitima pasi uku motokari dzichifamba nepamusoro kana kuti flyover vamunangagwa vati upfu chimwe chezvekudya chinoongororwa nekutarwa mutengo nehurumende uye vakabvumirana kuti mutengo wacho udzike kubva pamadhora zana nemadhora mashanu kusvika pamadhora makumi mashanu pamakirogiramu gumi.
Kubvira kuti sise hurumende totara kuti ichi chinhu mutengo ngauderere usvike pakati kuti vanhu vakwanise kudini kutenga. Price yacho yepamusoro iyi inozozadziswa nehurumende sezvatakaita pachingwa. Takanzwa kuti chingwa chacho kuita $105 tikati vanhu vanobika zvingwa vandomuno ndomuno ndokubva tachibvisa ipapo tikati $50 mari imwe yepamusoro iyi raisikisa kana $10 tobisa isu. So asi tonzwa kuti kunyange hurumende yakati chingwa chava $50 kune vamwe vachikutengesa above 50. Sorry, rupfu kwete chingwa rupfu. Yeah.
Pamari yemakoini vamunangagwa vati vanhu vachabvuma zvavo vachida vasingade sezvo hurumende yavo isiri kudzokera kumashure mukuvandudza upfumi hwenyika. Vamunangagwa vati havasi kunyanya kufunga pamusoro pezvematongerwo enyika asi nyaya dzezveupfumi.
Taita yeduwo mari ichatora nguva imwe musingaidi muchirapa muchazongoida nokuti hakuna imwe yatichabvumira.
Mumwe mugari wekumashonaland west vaanoziva gore jena vanotidai hurumende yamanikidza vezvitoro kutambira mari yemakoini asi imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaprosper chitambara vanoti havaone vamunangagwa vachinzwikwa kuitira kuti vanhu vashandise makoini. Panyaya yavanga vafambira vamunangagwa vati hurumende yavo iri kugadzira migwagwa kuitira kuti zvienderane nedzimwe nyika dzakapoteredza dzakaita seZambia neSouth Africa idzo vati dzine migwagwa yakanaka zvikuru. Vamunangagwa vati chiri kufadza ndechekuti mari inosvika madhora mamiriyoni mana nechidimbu iyo yakavakisa bridge iri haina kukweretwa asi kuti yakabva kumitero yemigwagwa.
Taimirira kutiwa nemari kubva kuWorld Bank kana kuIMF kana kupiwa maloni nedzimwe nyika. Rwendo rwo tikati kwete taita togane zvedu. Asi chaakundishamisa ndechekuti bvisaichi chaakundishamisa ndechekuti tikushanda nemari yotogwa mumugwagwa yematorogeti chivaka zvose izvi kokare yaindepi?
Vachitaurawo pachiitiko ichi mumiriri weNorton Vatemba Muliswa vatora mukana kuudza vamunangagwa kuti bato ravo rakakundwa muNorton nekuda kweuori hwenhengo dzezanu pie.
Pane chinhu wanese ndikasataura vanhu vanotsama kuti muzive kuti Norton haina kudyiwa nekuti haidi zanu pie. Norton yakadyiwa nenyaya yemaland barons. Maland barons amuri kuona akanyorwa muripoti yava uchene. Ende ndinotaura mupanhi ndiye mumwe wacho onoedze mupanhi ari kutumidzira meya wadyejena futi ndiyemwe land baron ari kumashlands uku kila zivu futi ari domu mubhegaleri. Saka vese ava mukaonivaenda ripoti yarimo vatora mari dzevanhu vachivanyepera. Saka zvinonesi godfather wacho aive vachombo asi vachomba vasisipo vasiya vana vacho. Saka system ichiripo nevana vava. Saka ngatidhilei nemaland barons ndiyo nyaya iri kurwadza vanhu vemunotoni.
Vamwe vanga vari pachiitiko ichi vanosanganisira gurukota rezvemigwagwa vabhigimatiza, gurukota redunhu remashonaland west amai Mary Muliswa Chikoka pamwe negurukota rezvemitemo vaziyambe ziyambe. Ndakamirira Studio 7 muNorton ndini Arthur Chigoriwa.
Munau dzemitambo, chikwata chedynamos chabvumirana kusiisa basa vatambi vacho vakawanda vemwaka wa 2019 sezo chiri kuda kuvaka chikwata chitsva chemakundano a 2020 Kasolaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanotsigira Dynamos nemari veRadland and George. Vanonzi vapa chikwata ichi cheki yakavhurika yekutsvaga vatambi vavanoda vemwaka unouya, ivo vobhadhara mari yekutenga vatambi vatsva ava. Murairidzi wechikwata ichi Tonderai Ndiraya anoti vachatsvaga vatambi vakawanda pamusika panguva ino yezororo, vakanangana nekuvaka chikwata chakasimba chinokwanisa kukwikwidzana nana FC Platinum, Capes United pamwe ne Highlanders.
Haisi secret kuti timu yedu vamirira yakaita iko zvino haina kunyatsomira zvakanaka, saka tichati nhongei vatambi vakati wandei vatichaisa muchikwata chedu kuti vati chisimbe chigozorwidzanawo nezvikwata zviripi zvepamusoro zvakaita sanana Capes United, FC Platinum, iwo avava na Highlanders ava vane makore akati kuti maplayers avari pamwe chete achitamba.
Ndiraya anoti vatambi vaanavo pari zvino havasati vave nepfungwa dzakasimba dzekutambira chikwata chine mukurumbira uyezve chakakura seDynamos, zvekuti pari kudiwa shanduko huru kuti chikwata chichidzokere pamazuva ekare apo chaitora mikombe pamadiro.
Tinoda vatambi vane pfungwa dzakasimba zvikuru sei kana uchitambira timu yakafanana neDynamos. Noda pfungwa dzakasimba nekuti timu ine vatsigiri vakawanda itimu ine pressure yakanyanya.
Ndiraya akatambidzwa basa reurayiridzi weDynamos mushure mekunge vatambi vemwaka wa 2019 vaunganidzwa kare neaimbove pabasa iri Lloyd Mablanyo Chigove. Dynamos yakapedza mwaka wese we 2019 ichitatarika ndokugumisira iri pachinhano chechipfumbamwe mugungano rezvikwata gumi nezvisere, mapoints gumi nemasere pasi peFC Platinum, izvo zvisina kufadza vazhinji vanotevera chikwata ichi. Mumwe muteveri weDynamos vabatai kwaedza vari kuzhamba nematambiro eDimbare vachitivo Ndiraya anofarira kugadzirisa chikwata ichi zvakasimba panguva ino yezororo.
The coach is to pull up his socks. Yes, to pull up the socks to get the team. Team haina kumira musha. Haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the...
Dynamos yakapedzisira kutora mukombe weleague muna 2014 apo yairayiridzwa na Kalisto Pasua. Asi Ndiraya ari kutarisira kuti chikwata chitsva chaari kuvaka chichaita zviri nani mwaka unotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwe kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzezvematongerwo enyika munyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 muchitaura nezviri kunetsa zviri kunzi nevamwe zvaakutoda kuti paitwe nhaurirano, shandisai WhatsApp dzedu panhamba dzinoti idzo 001 202 465 0318. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mudzimai wemuteedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga, mai Mary Mbayiwa, votambira zororo rekisimusi vari mujeri zvichitevera kukundikana kwekunzwikwa kwechikumbiro chavo chekuti vabvisiswe mari yechibatiso vatongwe vachibva kumba. MDC inopeta musangano wayo weNational Council Mbulawayo ichitsidza kuti haisi kuda zvehurumende yemubatanidzwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voyambira vemabhizimisi kuti vaderedze mutengo wehupfu. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyamina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Alichona njani izulukandaba ulambulela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 20 Mpalakazi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
All heads of schools are enjoined to ensure good governance and transparent, corrupt-free processes in the management of schools. The intention is to ensure that education prepares all children well for their future and for them to make their contribution to the development of the nation.
Uhulumende uthi ezikolweni zakhe akumelanga abaphathisikolo bancishe abantwana impumela emihloliso ngoba abazali benezikwelede zama-school fees.
Kina njenga maZimbabwe indaba enkulu yi-political legitimacy crisis. Okuthi ukuthi ningaphandle ukuthi sivumelane njenga maZimbabwe ngezombangaze. Akulandele sizayiqeda indaba ye-economy yomnotho.
Ibandla le-MDC seligcizelele ukuthi alisoze lingene kuhulumende womanyano. Kodwa lithi lifuna uhulumende wesikhatshana we-transitional authority. Kuhlelo Woza Friday lamhlanje sihamba leqembu elicula umdumo we-rumba. Ele pelandaba Super Sounds liphethe idlalade lalo elitsha. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi kasoze angenele edabeni lokukhwezwa kwenhlawulo yezifundo yama-school fees ezikolweni zama-boarding sikolo. Ngasikhathi sinye uhulumende uthe ezikolweni zakhe akumelanga abaphathisikolo bakhweze inhlawulo yama-school fees bengatholanga imvumo yogatsha lwezemfundo loba ukuncitsha abantwana impumela yemihloliso ngoba abazali belezikwelede. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eHarare.
Emhlanganweni lentatheli zindaba owenzele Quality International Building osaphethe ugatsha lwezemfundo yeprimary lesecondary uNkosazana Kirsty Coventry uthi akukho emthethweni ukwalela izifundi ukuthola impumela yemihloliso ngoba abazali bengaqedanga inhlawulo yezifundo.
All heads of schools are enjoined to ensure good governance and transparent, corrupt-free processes in the management.
Abaphathi bezikolo bayaxwayiswa ukuba bakhokhele lezo zikolo ngendlela eyiyo. Injongo kungeyokuthi umntwana wonke athole imfundo ezomsiza kwelakusasa, babe ngabenelisa ukuphatheka emsebenzini yokuthuthukisa ilizwe. Makwenziwe imizamo yonke ukubona ukuba leyo mfundo ifinyelelwa ngumntwana wonke.
Is affordable.
Obusekelwe ngunobhala wogatsha lolu uNkosikazi Tumisani Tabela othe abazali bamangalele iziphathamandla eziphambana lomthetho.
Sikhuluma ngefees kanjalo, ngithanda njalo ukukhumbuza abazali ukuthi sikhuluma ngefees e-tuition. Abantwana kabavunyelwa ukuthi babuyiselwe emakhaya ngoba kabhadalanga i-tuition fees. Kodwa uma wena mzali ungakhetha ukuthi umntwana aye e-boarding, ufanele umbhadalele ukudla, kambe angadla okukabani ukudla uma ungabhadalanga. Siyancisa njalo abazali ukuthi nxa kulezinto ezingalunganga lisazise, siza linga ngamasu wonke ukuthi siliphathise abantwana bangadutshwa lutho ekudingeni imfundo.
UNkosikazi Thabela wengeze ethi kodwa uhulumende kenelisi ukungenela okwenzakala ezikolweni zama-boarding lalezo ezizimeleyo ezama-private schools okwabo beqondana lezikahulumende nomunisipala kuphela. Umnumzana Trevor Vimbelela ongumzali usola khona ukuthi uhulumende abelokhe echayela iziphathamandla ezikolo imithetho endaweni yokuba alungisise isimo sezomnotho okuyiyo inkinga uZulu abhekanelayo.
uhulumente ngalungise umkhonomi, uhulumente ngalungise imali yelizwe, sibe nemali ethengayo ekuthi siyakwanisa lathi ukuthi siyachoose ukuthi abantwana bethu bayangaphi. Khathesi we are left with no options. Abantwana bethu bazabe besiyofunda emizini, ema locations emizini, ama private schools lana which are not registered, and sizabona ukuthi iquality of education yethu izabe ingenelisi ukuthi abantwana bethu ba excel in life.
Omunye njalo umzali unkosikazi Nokuthula Bhengu uthi lanxa kusemthethweni okuthiwa nguhulumende kuzophazamisa indlela izikolo eziqhuba ngayo umsebenzi.
Ukuthi imfundo ikhubekele phambili sokuzaba nzima ngoba ababalisi bangakwanisa ufike ngenelisa ukufundisa abantwana nxa kungelamali ngoba kuyafunakala ama-resources esikolo.
Iningi labazali laloba lisamukela ngenjabulo inyathelo lokungabanjelwa kwabantwana impumela yemhloliso. Iningi lithi uhulumende azama ukulungisisa ayisizo sisusa senhlupho ababhekane lazo kodwa kuyisimo somnotho elizweni jikelele. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Ivandla leMDC seligcizelele ukuthi alisoze lingene kuhulumende womanyano kodwa lithi lifuna uhulumende wesikhatshana owe-Transitional Authority. Lokhu kuphume emhlanganweni wedalele National Council oyenzelwe kwaBulawayo okwakuqala selokhu leli bandla labunjwa. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Daniel Molokele utshele iStudio 7 ukuthi amapholisa awazange acithe emhlangano wabo njengalokho abakwenze izolo.
I-National Council yilo idale elikhulu masingena okuthiwa yi-Congress. I-Congress yenzakala every 5 years. So phakathi kwama-Congress siyacela abakhokheli iZimbabwe yonke amagumbamane labanye abaku-diaspora bekulabanye ababuye bevele eGoli i-South Africa Province. So besihlangene namhla kobulawa e-Richmond sacubungula indaba yepolitiki yeZimbabwe umnyaka lokuthi ubunjani lo mnyaka ozayo.
Ngodaba lokukhulumisana ke
thina njenge-MDC sikhulume ngendaba yokukhulumisana siseGweru ku-15th National Congress savumelana ukuthini kuqakathekile ukuthi amaZimbabwe bayenze lokho okuthiwa ngesilungu National All Inclusive Dialogue. Yikho thina esime ngakho sivela eGwelu ku-15th National Congress sasesithuma le policy document okuthiwa yi-reload. I-reload yakuphinda futhi konoku yakugcizelela ukuthi thina njengamaZimbabweni akumelanga sivume ukuthini indaba enkulu ngama-sanctions, indaba enkulu yi-economy. Thina njengamaZimbabweni indaba enkulu yi-political legitimacy crisis. Okuthi ukuthini ngaphandle ukuthi sivumelane njengamaZimbabweni ngezombangaze akulandlela esizayiqeda indaba ye-economy. So Mbeki lokhu uPresident Mbeki kuhambelana lesivumelano sethu njenge-MDC ukuthi kumele kube la ma-talks ahambisa ku-national dialogue.
Sizwa kuthiwa ikhona eminye imicimbi ezenzakala lamhlanje ntambama kusihlwa, kuyini elikwenza njengebani?
Sikhuluma kanje uPresident Advocate Nelson Chamisa unikeza izipho abadala esingathi elderly members of the Bulawayo community ebafisela ikhisimusi elihle. Zalukwazi ikhisimusi yalonyaka kunzima kakhulu, so uzabenika kuthiwa ngesilungu ama-Christmas hampers kuma-elderly members of the Bulawayo community. Angaqeda ukwenza khonoku namuhla ntambama endaweni okuthiwa yishumba lodge, ishumba lodge se-Sunning Hill mawusiya eGwanda. U-President Advocate Nelson Chamisa uzabe le charity Christmas dinner lapho thina esiyabe sihlangene sonke abayabuya bayabhadala izimali, imali zakhona ziyanikwa abaswelayo.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 13860 laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930, 13860 laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Lamuhla sigqiba uhlelo lwendaba eziphathelane lokoma kwamadamu emhlubulweni weMandebeleni kanye lenkabazwe ngokukhangela umumo wedamu leguyu eliseGwanda South. UAlbert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Idamu leguyu ngelinye lamadamu aseleminyaka ethabalele eGwanda, kodwa lanamuhla likalungiswa. Lokho kuthe izakhamizi lezifuyo zithwele nzima ngoba kumele zitsholobele imango emide zisiyadinga amanzi. Ukwakhiwa kwedamu elikhulu elikhangelelwe ukuqeda udubo lwamanzi kulumango elethula iManyange lakho kusamile. Isakhamuzi sesengezana uMnumzana Mandla Maseko uthi ukudubuka kwedamu leguyu eminyakeni emibili edlulileyo kujiye izakhamizi zithwele amagabha avuzayo.
Idamu leli besincedisa kakhulu, libamba iguyu area through business center institute guyu police ada model D lizobamba izakhamuzi zasesengezane village ezifuyweni ukuthi badinga lula bezibe sazi ukuthi bazazithola eduzane eguyu area belisiza izinhlanzini sithole isitshebo.
Ngaphandle kwamadamu adubukayo, izakhamizi emawani eGwanda South zidamadama kulesi sigaba abalise lentepe leMandebeleni leleshamba kawasancedi kangako ngoba segqibelekile. Esinye salezi zakhamizi uMnumzana Justin Dube uthi amadamu lawa kasabamba amanzi okudala ukuthi bahlale bebhekane lodubo lwamanzi lanxa kuneizulu eliningi.
Lele linye lalo seligqibeleka selisele kancinyane libamba nje 2 months after the rain season.
EGwanda North emathetheni lakho bakhala ngodubo lokugqibeleka kwamadamu. Ukhansila kaward 1 uMnumzana Stanford Gala uthi maningi amadamu asegqibelekile esigabeni sakhe adinga ukugujwa.
Kule damu levonkwe ematshetsheni lelo ke la ligqibeleke total ukuthi akula manzi amayo khonapho, bese kulandela ele Mkaje ele Ulube, bese kulandela ele irrigation lesivezwa irrigation yemashurumoshi yamadamu asegqibelekile.
Bekule themba lokuthi udubo lokusilela kwamanzi emangweni eGwanda South luzadlula lapho kuthe kwakhiwa idamu elikhulu lethula iManyange Dam ku-Elliot Bridge eNtepe. Kodwa iningi lezakhamizi selilahlele lo themba ngoba sekungumnyaka umsebenzi wokwakha leli damu umile. Udube uthi kumele uhulumende aqakathekise ukwakhiwa kwaleli damu
ngoba indawo le yindawo ewomileyo, yindawo efuna ama-irrigation. So into yedamu leli lifakwe libe mqoka liyenziwe, sithole i-irrigation system, silime sikwanise ukuthola ukudla okweneleyo.
Ukhansila kwa-ward 14 eGwanda South uMnumzana Miklas Ndlovu uthi usemnyameni ngesizathu sokungaqhutshwa komsebenzi kuleli damu.
Nxa ngithi ngiyafika mbuzisisa abanye kwakhanye enye equipment ngiyabona yahamba sezingathi besesixabana lamajaha akhona utho ukuthi izisebenzi eziseleyo ngiyabona kazisatholi imfanelo lazo sezizama ukuzidingisa ukuphila ngenkuni. Hayi, ngafika ngabavala ngathi bangakuqali lokhu.
Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uhlele izigidi ezifika phose ekhulu lamajumi amathathu zamadola 128 million kuhlulu lwendleko kahulumende lwebhajethi yomnyaka ozayo ezasetshenziswa ukwakha leli damu. Osaphethe isihlalo sikasikomiti yoGwanda uMnumzana Josh Dube uDozulu kumele abekezele.
Hayi, sifo ukuthi kumile kumbe akusela msebenzi ozayenziwa. Umsebenzi wokwakhiwa kwesakhiwo esikhulu esingangalesani umsebenzi othatha isikhathi njalo ofuna imali eningi.
Izakhamizi zithi uhulumende kumele abophe siqine alungise amadamu ngokuphangisa ukuze eneliswe ukubamba amanzi engakagelezeli kunkulukudela. Umanjinela omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngokulondolozwa lokugejwa kwamadamu olweZimbabwe National Water Authority zinwa uMnumzana Peter Makwarimba uthi bayakwazi ukuthi amadamu amaningi eMatabeleland laseMidlands adinga ukuvuselelwa.
Matabeleland, in this exercise of rehabilitating, we had three dams. One of them, also a good project, is in past Plumtree in the south. The other one is just north of Blawayo.
Silenhlelo zokuvuselela amadamu athile eMatabeleland. Kulelinye idamu elihle kakhulu elisezansi yePlumtree. Kuzobuya lelinye njalo elisenyakatho yedolobho lakoBulawayo. Kulamadamu anjalo esijonge ukuwalungisa, kodwa ibhajethi yethu kwakuyi $2 million kuphela.
Izansi yeMandebeleni yiso isigaba esome ukwedlula zonke elizweni ngoba sithole kwezulu. Lingaphela kwakhiwa idamu lethula iManyange libikwa lizanceda kakhulu izakhamizi eNtepe, Guyu, Dalale, Chelesa, eMangongoni lawo azathola amanzi. lithi indlebe kusasa uhlelo ezemaphandleni lapho sizaxoxa khona ngodaba lokuphela kwenkomo eMathabeleland ngenxa yendlala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikuthule Ntebe, ngimu Albert Ngube.
Kulaptop lamhlanje sikhangela umumo wezombusazwe elizweni. Kambe inkulumo phakathi kwamongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa weMDC zinganceda ukulungisisa lumumo na? Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Kesi khangele ezivela kwele Melika ngamafitshane. Izivalane zakwele Somalia South Sudan ezihlaliswe enkambeni eye Dadaab refugee camp zikhala ukuthi zifuna inkululeko yokuvunyelwa ukuhamba-hamba elizweni lelo ngoba kathesi zihlezi enkambeni njengezibotshwa. Abantu abangamathumi amahlanu abadabuka kwele Salvador balubhekise kwele Melika liviki phansi kohlelo lwesivumelwano sokuphiwa kwabalelo lizwe amaviza awa H2A ukuze bazosebenza okwesikhatshana emaplazini awe Melika. Abenhlanganiso ye Southern African Parliamentary Support Trust bahlangane laba amakomiti ahlukeneyo edalele parliamente besethula impumela yophenyo abayenzayo ngendlela amankampani kahulumende ama parastatals asebenza ngayo kukhangelwa ukuba ayalandela na imithetho eqondisa umsebenzi. Okuningi sizweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Lomhlangano wenzelwe eHarare abeSouth bathi bawenze ngenhloso yokufundisana lamalunga aleli dale ngokuqakatheka komthwalo wokuhlola umsebenzi wamakampani la. Umnumzana Andrew Ndlovu, isiphathamandla salenhlanganiso, uchazisa kabanzi ngophenyo lwabo.
Nxa singakhangela iconstitution yethu ithi yona ama-parastatals wonke kumele imisebenzi abawenzayo ukwenzela iparlamenti ibekwazi ukuthi bawuqhuba kuhle lowo msebenzi kumbe hatshi, ngoba imali abazisebenzisayo imali parliament. So iparlament kumele bekwazi ukuthi ama-parastatals lawa asebenza kuhle ukuze bafeze injongo zikahulumende.
Umkhosikazi Sibanda omela i-chairdetary leparlamente uthi izijeziso zomnotho ezethulelwa ilizwe lazo zibangela okunenge.
Silema ndingathi amasela ngiyabona ngiyo into eyiphambanisayo. Plus into esihluphayo kathesi into yokuthi silama-sanction. Ama-sanction lawana ayaphambanisa kubantu vele abalamali futhi bathenge into zangoba ziyakhwela. Abantu bayadweka, anti uyabona impuphu ayithengeki, amafutha athengeki, kusho ukuthi abantu bayajobheka kabi.
UNdlovu uthi yikho bebize hatshi amalunga edale lephalamende kuphela kodwa labanye emizameni yokuphathisa abedale ukuqhuba umsebenzi ukuhlola amankampani kahulumende ebona ukuthi alandela imithetho yelizwe.
Nguse ama-members of parliament ikakhulu abavela kuma-committees e-budget, i-committee ye-industry, le-committee ye-public accounts, kanye laba akade bemele ama-parastatals wona la esikhuluma ngawo.
Ingcitshi ezicubungula ezomnotho lezombusazwe zithi kusukela ngomnyaka ka-2000 amankampani amaninginengi abhekana lenkinga eziningi ukugoqela lamankampani kahulumende ama-parastatals agcina edonsa nzima ngenxa yezizathu ezehlukileyo ezigoqela imitshina esiyigugile esisengenelisi ukuqhelisa imisebenzi yawo lokuhlawulela indleko zomsebenzi ezifana leholo lezisebenzi. Uhulumende uthi usebenza gadalala emizameni yokuvuselela amabhizimusi anje lokulwisana lenkohlakalo ukuze esebenze kakuhle. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
A
abasekeli beqembu le Highlanders abazibiza ngokuthi iBoso Bulletin sebekhethe umgadli uPrince Dube njengomdlali odlale kuhle okwedlula abanye bonke lonyaka bamnika umvuzo. Intathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Ukukhuluma ngesikhathi besipha uPrince Dube umvuzo wakhe, ilunga leqembu leBoso Bulletin King Mojalefa Ndlovu uthe kungumlandu wabo njengabalandeli beqembu leHighlanders ukukhuthaza abadlali ukuba badlale ngokuzimisela okukhulu bencintisana lenkokheli yeqembu.
As a group we follow the games, we follow their gameplay.
Njengeqembu siyalandela imidlalo siphinde sikhangele ukuba abadlali basiphatha njani nxa bengekho enkundleni, sibe sesivota sidinga uba nguphi umdlali odlala okwedlula abanye. Njalo lonyaka sikhethe uMgadafi.
Abanye abadlali asebeke bathola imivuzo ivela kuBoso Bulletin eminyakeni edlulileyo ngabagoqela uRaman Kutsanzira osedlalela iqembu le-SC Platinum, uPeter Muduwa kanye lo-Ariel Sibanda. Amalunga weBoso Bulletin aphe umfo kaDube inkezo kanye lenkulungwane zamarandi njengesibongo sokuba udlale kuhle lonyaka. Njalo imivuzo le iza ngemva kokuba umfo kaDube ekhethwe ukuba ngomunye wabadlali abalitshumi lanye abakhethwe kuluhlu lwabadlali abadlale kuhle lonyaka kusigaba seCastlelager Premier Soccer League. UDube ube ngowesithathu ngemva kaRalph Kaundera weqembu leTriangle United kanye loJoel Ngotso weCapes United okunguye okhethwe ukuba ngumdlali odlale ukwedlula abanye lonyaka kusigaba se-PSL. Kusenjalo iqembu leChickening libe lomkhosi wokubonga abadlali balo abadlale kuhle lonyaka ngolwesine ntambama, njalo abadlali abathole imvuzo ngabalandelayo. UGeorge Majika ukhethwe ukuba ngumdlali ohlohle igoli elihle ukwedlula amanye wonke, ikanti uClive Agosto nguye othole isicoco sokuba ngumgadli ohlohle kaningi ngemva kokuba watshiya ehlohle amagoli alitshumi lane engakayidlalela iqembu leMaritzburg United kwele-South Africa. Umgadli u-Aubrey Chirinda kuthiwe nguye umdlali ogijimisa igazi, uPride Zendera nguye umgadli olembeko, uClemence Matau uthole umvuzo ovela kumgcini sihlalo weqembu, uNyasha Gurende nguye umdlali osakhulayo otshengisa ukuba ule kusasa enhle. Ngimele iStudio 7 koBulawayo nguJoseph Njanji.
Was a Friday, kuhlelo Was a Friday lamhlanje sihamba leqembu elicula umdumo werumba elephelandaba Super Sounds eliphethe idlalade elitsha elilesihloko esithi Bazali Bethu. Untungameli Nkomo Studio 7 usipha lolu daba.
Leli lidlalade laleli qembu lesivili njalo liphume ngeviki edluleyo. Abafana bephelandaba iziqholo zaseJwane kodwa bahlabela bekwele South Africa. Nangu umholi wabo uMsunduzwa Ndlovu echasisa ngemvelaphi yabo.
Iphelandaba Super Sound isuka eCholocho ephelandaba. Igama lami lokuzalwa nginguNqobani Ndlovu. uMsunduzwa Ndlovu ngimsebenzisa emculweni. Leli i-album yesi-2 yephelandaba Super Sound, kodwa i-album yesi-5 ngisemculweni.
Idlalade leli lilengoma eziyisikhombisa ezigoqela ethi Ungiphoxelani kanye lale ethi Abantu Bakwesiphoso. Litholakala ngaphi idlalade Ndlovu?
Liyatholakala lapha kithi ungakwazi ku WhatsApp ku number zami ezithi 0834294830 or be WhatsApp umfana engisebenzisana naye uGodi wakamoyo osebenzisa inumber ezithi 0849469330. Khona lapho esitholakala khona bengakwazi ukusi WhatsApp noma besenzela ama call back, siyakwazi ukubafonela back.
Abalandeli bona ungabatshela wapi amazwi sisiya nje kukhefu lekhisimusi?
Sithi nanti iCD lethu lePhelandaba Super Sound elitsha sicela lihambe lalo emakhaya, lejayivisa abantwana ekhaya, lithenge ama-original lingathengi ama-10-10.
Baphuma ke enkundleni
yazi ngizokhuluma sobusukuzwa abanye baze bafe bangazange bekhiphe ngisho ukangathi
abazali abasawaza malubulu abantu abakusebezilubulise kangeni abazali abasawaza malubulu abantu abakusebezilubulise kangeni abasawaza malubulu abantu abakusebezilubulise kangeni abazali abasawaza malubulu abantu abakusebezilubulise kangeni
ntungameli lohlelo woza Friday kesikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi ezikolweni zakhe akumelanga abaphathi isikolo bancitshe abantwana impumela emihloliso ngoba abazali belezikwelede zama school fees. Ibandla leMDC seligcizelele ukuthi alisoze lingene kuhulumende womanyano kodwa lithi lifuna uhulumende wesikhatshana we-transitional authority. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye wakathesi salani kuStudio 7 Live Talk. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Milani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.